Vanhu vakawanda muHarare vanoti vatadza kunyoresa sevavhoti muHarare nhasi sezvo vashandi vekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission avo vari kunyoresa vanhu sevavhoti vanga vachiti havasisina magwaro ari kudaidzwa kuti VR9 forms ayo ari kusainiswa vanhu vachipika kuti vanogara papi chaipo. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dhausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota. Mumwe wevanhu vakundikana kunyoresa ndimuzvare Chenai Dhausi avo vati vamwe vanhu vanga vachipinzwa nerweseri kuti vanyorese kuvhota.
Tauya makuseni na6 hapana chiri kumbofamba, nzara pedzisira tamboora mwoyo, vamwe vaenda nekuvamwaramwa vagumbuka vaenda mukati umu vari kungoti zvuline rikufamba vamwe vachipindira nekumabackdoor takangogara.
VaBrian Mutsega avo vati mutsigiri weMDCT vanotiwo mapepa ekunyoresa aswera apera zvapedzisira zvaita kuti vazotanga kuzvidhindira mapepa aya vachipanana sevanhu vari kuda kunyoresa kuvhota kuti vakwanise kunyoresa.
Kuregistra chokwavari kuita ka vari kuti vanhu vari kuuya opposition miparty yedu iripo iri kutonga vari kuti vanhu vave macooperative vari kuuya vachipinda nekuseri, isu tinenge takamirira kuseri uku manje harizokwanisa kuti access yevira sei yekupinda. Then the second thing ndeyekuti mapepers aya ezeka tiri kupiwa like makatarasandakatobata naye tatofotokopa kubatanidza ma10 cents 10 cents kuti kwanisa kufotokopa mapepers ekuti tikwanise kunyora mainformation kuti inonovhotesa. Zvose tamuchini wacho uri kunzikana wambofa hei hauna kufa, saka isusuwo tanichikumbiro hamhe zvichibvira kuti mishini ngaiuye because kuregistra kwako zvinhu zvekuti zvinoprepewa for 3 to 4 years. Saka kana chiprepewa for 3 to 4 years chinozoita zvinhu zvinhu zvafeila inine zvafeila seizvo zvinhu zvinoprepewa noku mapepers achayo mabond paper anoita $100 but vatotaza kuafoda pane vanhu less than 100 but vatotaza kuafoda vanhu those mapepers ayo kuzoti munhu anoita kuti anonzihunza photocopy kwozoita chimwe chatanichitaurwa chema proof of resident. Proof of resident vakuti anzoni munhu ane proof of resident ndiunofanira kungori woye muridzi wemba ndiunofanira kungori muridzi weproof of resident. Ndakauya neproof of resident yababa vangu inini yakanyorwa sere kunzi baba vangu ainzi Trimo Mushakwe, ini ndinonzi Brian Chakadani Mushakwe, zvonzi hatisi kukwanisa kukupa. Todaiwo original munhu ane 18 years anowanisa kupi imba kuvesa vari kuroja. Saka menu hatisi kuziva kuti zvirikumbonyatsofamba sei kana zvirikubva nekupi.
Vatemba Dazeni avo vati mutsigiri weNational People's Party vati chiri kuvashamisa ndechekutiwo nhengo dzezanu PF hadzisi kuonekwa pakunyoreswa kuri kuitwa uku zvava kuvapa kuti vafunge kuti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Bruruva nyaya iri kutambika paipolitics hazvisi zvinhu zviri straight nokuti henezvi tikada kuongororaka kuti ivo vari kuzviti vacho pane madivision vacho vanozviti ndeve pati iri kutongaka havapo apo handiri kubva nezuru havasi kuuya vari kuregistira kupi ende uye zvinhu zvavari kuita ndezvekuti mafomu avari kuti hanzi mishini yatinayo iyi hatisi kuita kuti tiri kuregistra but tiri kutotesta kuti mishini iri kuita sei iri kushanda saka tiri kutora vanhu 70 kana kuti 50 saka hatisi kuziva kuti zvinhu zvavari kuita igenuine here kana kuti hazvisi dzenui kana kuti kuregistra kwavari kuita kwavarida kucapture here manames edu kana kuti vaite sei hatichaziva nekuti nezuro tichipatakauya tichipedzisira wezeki mumwe wacho akazopedzisira taura kuti musanetseke zvenyu ipolitics iri kuitika saka hatichaziva kuti zvaitaura kuti ipolitics ndizve.
Zvichakadai zvinonzi mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto ambochevedzwa mushure mekunge vanhu vanga vachida kunyoresa sevavhoti vanga voimba vachishoropodza mafambisiro ari kuita zeki basa mukunyoreswa kwevanhu sevavhoti. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu avo vakwanisa kunyoresa nhasi vati havasi kufara nechinono chiri kuitwa nezeki kunyoresa vanhu.
Asokona kwandaita nhasi pane chinono nokuti ukaona mawandiro akaita vanhu vamwe vamukira pano vasvika na6 dzamakuseni iye manje tava kuma1:30 dzamasikati vachipo vanhu. Ndaona vanhu vane manhamba mwane namba 1 mwane namba 6 mwane namba 9 nanhasi havasati varegistra. chazondi shamisa ini ndicho kuti tazona ah iya bose mapurisa ve riot squad vouya vakawanda handizivi kuti ve riot squad vakudei zvepanyaya dzokuregister kwemavoters izvongotaridza kuti maitira rakita zeki deno yagadzirisa mushina wandaona ari kushandisa mushina mumwe chete zvino kuti ugoti nemawandiri akaita vanhu sokona kwari kuita uko poshandisa mushina mumwe ah zvingatotora makore kana gumi kana makumi mairi izvi kuti vanhu vose vamuno maharare varegister ipapo panda kuti pagadziriswe taachida kuti vezeki vati hwevo makits bvr kits avanoti achauya ngauye nokukasika nokuti vanhu vada kuti vazobuda muhwando hwavo vakawanda sokuona kwauri kuita asi chaakunetsa ndechekuti kuri kupisa vamwe vavakunzwa nzara vari muzuva sevhisi yacho iri kuita kunge yekamba kana kuti yerwaivhi zvishoma nezvishoma taona vanhu vakuru vatana machembere vasingachatokoni kana kufamba vamwataneta taane nzara panda kugadziriswa
zvichakadai vashandi vezeki vari kunyoresa vanhu paremembrance house muHarare vaudza studio 7 kuti chiri kukonzera kuti vanonoke inyaya yokuti vari kushandisa muchina mumwe chete kuti vakwanise kunyoresa vanhu sevavhoti vachiti vakatarisira mimwe michina nemivhuro vanoti nhasi vakwanisa kunyoresa vanhu makumi manomwe nevatanhatu chete veruzhinji vakatarisirwa kuti vanyorese kusvika musi wa15 ndira asi vanoti kana zeki ichinyoresa vanhu vasingasvike zana pazuva zvinoreva kuti vanhu vakawanda vachatadza kunyoresa sevavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.